mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 11/2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Saka tanga tichiisa chikumbiro kuhurumende yeSouth Africa kuti dai zvabvira vava vasungunura mwoyo wavo vakakwanisa kubetsera maZimbabweans nokusavapa ma5-year banio vakavabvumira kuti vatsoke. Zvisina bongozozo.
Zimbabwe Exiles Forum inokumbira hurumende kuti itaure neSouth Africa kuti mapasipoti ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kubva kuSouth Africa asanyorwa rambidzo yokupinda muSouth Africa kwemakore mashanu.
Saka vanhu vanoda kuti vazive kuti climate change iriko ende chinhu chataakurarama nacho kwemakore mazhinji achatevera. Saka kwatiri isu chiri kukonzera kushomeka kwemvura.
Vanhu muZimbabwe vanokurudzirwa kunzwisisa kuti kupinduka kuri kuita mamiriro ekunze kana kuti climate change chinhu chavachagara nacho kwemakore mazhinji.
Masiki kana munhu achinge apfeka kumeso hakuna kujaira kunge kune zviringe kwakaputirwa, zvichakonzera kuti munhu iyeye agare achibata masiki iye achida kuigadzirisa kana ichinge yafamba-famba kana ichinge yovava kana kudii kana kuti akatikitira.
Chiremba vanotsanangura kushandiswa kwakanaka kwemaface mask. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 muZimbabwe hwasvika pamakumi matatu nevatanhatu kana kuti 36 mushure mekunge vamwe vanhu vaviri vabatwa nechirwere ichi muHarare. Vafa vachiri vana uye vapora vari vapfumbamwe. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kumusha kuManicaland hwave pavanhu mazana maviri nemakumi matatu nevana 234. VaMangwana vanyora paTwitter pavo kuti vanhu ava vari kuchengetwa paFITC, Magamba Training Center, Rowa Training Center nepamutare Teachers College. VaMangwana vati pane vakawanda vari kubvunza kuti mapasipoti eavo vakakumbira kudzorerwa kumusha kubva kuSouth Africa panguva ino yecoronavirus achadhindwa here kuti havabvumidzwe kupinda muSouth Africa kwemakore mashanu. VaMangwana vanoti izvi zvinogona kuitwa nehurumende yeSouth Africa chete, kwete hurumende yeZimbabwe. Zvichakadaro, VaMangwana vanoti kuMidlands Mukoba Teachers College ine vanhu makumi maviri vakadzoka kubva kuSouth Africa, kuchinzi vamwe gumi neumwe vari kutarisirwa nhasi. Mukoba Teachers College inonzi inokwanisa kutora vanhu vanoita mazana mashanu. Umwe wevakuru vesangano reZimbabwe Exiles Forum vaSivanengi Dube vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harisi kufara nekudhindwa kwemapasipoti ezvizvarwa zveZimbabwe kuti hazvichakwanisa kupinda muSouth Africa kwemakore mashanu, vachiti vanhu ava vange vaine mapasipoti avo asi vakatadza kubuda munyika pamusoro pekuvhara kwemabhodha nechikonzero checoronavirus.
Tiri kutambira mashoko anota sanoti vanhu vazhinji vakarohwa nama5-year ban pabhodha. Yanga iri nyaya yekuti they overstayed in South Africa and that automatically attracts such kind of a ban. But asi apa decision yokuita izvozvo havana kutarisa chokwadi chiripo chokuti vanhu vavasingachakwanisi kufamba nokuti bhodha rarakavhakwa. Vamwe vava vakaenda havo kungonozvitengera havo chikafu chavo vachida kuti vagodzoka, asi mabhodha akavhakwa kaapasina kutenderwa kufamba. So inyaya inofanirwa kucherechedzewa yekuti haungapani chimunhu nenyaya yekuti wakona kudzokera kumusha according to dates dzakapowa pabhodha ngebhodha racho mavhara. This is a crisis, a pandemic which nobody has control over. So they can't turn around and still apply my rules kuti madays atakakupai apfuura. Koma baida kuti vanhu vadzokesei iwo mabhodha acho anga akavhakwa. Saka inyaya yatechiti inofanirwa kucherechedzewa iyoyo iganziriswe kuitira kuti vanhu vasapanichiwa papasi tingatendekwe kufambiwa yanduye mabhodha anga akavhakwa.
Saka mboita sei nenyaya iyi vadhuve?
Zimbabwe Exiles Forum ichiri kuzama kuti understand from the South African government kuti how kuzvambomira sei, zvabva nepi zvama 5 year ban ivo vanhu vakakumbira a safe passage back home to actually be in lockdown in Zimbabwe than here bava vasina ma safe nets.
Imimi sesangano re Exiles Forum munoda kuti hurumende yeZimbabwe ite chinyi apa?
Of course, Zimbabwe government might not have any powers to actually engage the South African government in any way. No, kuti, it is up to the South African government to decide kuti vanotendera kupinda munyika yavo ndiani. Saka Zimbabwe government handioni ichinge ine rubatsiro rwaingapa on behalf of their citizens. No, kuti, it might be actually tantamount to interference yema customs regulations avo. But asi tinoshushikana ne decision yakaitwa iyoyo yokuti vanhu vapuwe ma 5 year travel bans.
Se muchidaro titsanangurirewo
achapa kuti mukushushikana imomo mukuva desperate kana voda kudzoka zvavo zvinoencourage kuti vanhu vachioita maborder jumpers iwo vanhu vavana mapasipoti avo.
Saka motora gwara ripi apa modini?
Saka tanga tichiisa chikumbiro kuhurumende yeSouth Africa kuti dai zvabvira vava vasungunura mwoyo wavo vakakwanisa kubetsera maZimbabweans nokusavapa ma 5 year banio vakavabvumira kuti vadzoke zvisina bongozozo.
Avo vange vari umwe wevatungamiri veZimbabwe Exiles Forum vasi vanenge Dube vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Mukuru weChristian Care Reverend Fox Matonga vanoti vanoimba kuti nyika dzekunze dzicharamba dzichibatsira Zimbabwe nekupa chikafu kune vanotarisana nenzara munyika sezvo kunaya kwemvura kusisingavimbike. Reverend Matonga vanoti chinhu chinokosha zvikuru ndechekuti vanhu muZimbabwe vanzwisise kuti kupinduka kuri kuita mamiriro ekunze kana kuti climate change chinhu chava chagara nacho kwenguva refu uye chichavavhiringa kunaya kwemvura nekurima. Zvondarapfuura, Japan yakapa Zimbabwe mabhiriyoni 15 emadhora ekuAmerica kuti World Food Program itenge nekusvitsa chibage kune vanotarisana nenzara muZimbabwe. Reverend Matonga vanoti vanhu muZimbabwe vane zvizhinji zvavanogona kuitavo mukuzvibatsira kuitira kuti vasanyanya kuvimba nekupihwazve kudya kubva kune dzimwe nyika.
Zvii zvingaitwe neZimbabwe kuti tisaramba tangova sokunge vanhu vanofamba netswanda yekupema? Chinoda kuti chiitwe chekutanga kunzwisisa kuti zvii zviri kuitika kuti tirambe taane madrought. Saka vanhu vanoda kuti vazive kuti climate change iriko ende chinhu chataakurarama nacho kwemakore mazhinji achateera. Saka kwatiri isu chiri kukonzera kushomeka kwemvura. Saka mwaka yedu iricharamba ichiita mipfupi nemipfupi nemupfupi, mamwe makore tichitogona kushaya mvura yacho.
Chinoda kuitwa chekutanga chinai Reverend Matonga?
Chinenge chichida kuti chiitwe chekutanga kuwa nemasystems ekuchengeta mvura akasimba. Number 1, kuwa neharvesting yemvura. Madhamu anoda kuti avakwe anoita kuti tibate mvura yakawanda isangoenda. Kana dai kanaya kwemwedzi mumwe chete sezvakaitika gore rino nechidimbo, tinokwanisa kuti mvura iyoyo tikanga taichengeta inokwanisa kutiraramisa kwegore rese. Zvoitawo zvekare kuti marimiro edu, masenzeserwe emvura, anoda kuti achengetedzwe, nzizi ngadzichengetedzwe. Ngatiregei kuparadza madziva edu, ngatiregei kuita kuti madhemeda afushirike nesiltation.
Vadhomeni vangabatsira sei munyaya iyi?
Madhumeni ngaabatsire vanhu kugadzira madhunduru, ngaabatsire vanhu kudyara huswa, ngaabatsire vanhu kusatema miti and so on, vana ema nevamwe vaya vanotaurwa. Ngavashande kuitira kuti tachengetedza mvura yedu. Asi zvinodawo kuti mapazi ehurumende ngaavewo zvekare anobatsira vanhu kuti varipo vamwe vari maprivate individuals vari kuda kuvaka tumadhamu tuduku tuduku. Mirawo yekuvaka ngairege kunyanya kuoma. Instead ngavaende vanopa technical assistance kune vanhu vanenge vaine tumari twavo twokuvaka madhamu avo, vovabatsira kuti vanhu vavake madhamu kuitira kuti mvura inge iriko yakawanda.
Asi Reverend Matonga, havasi vese vane mari yekuita izvi.
Vanhuwo isu pachedu vasina mari dzakawanda, tine zvatinokwanisa kuita zvekuti ngatirimei miriwo sekutaura kwatakaita pachirongwa chakapfuura. Iripo muriwo yekuti inorimika nemvura iri kuyerera iyoyi. Kuti vaya vachiine tumarwizi turi kuvayerera mvura, ngavarime miriwo vofusha. Izvozvo zvinobatsira kuti vasazopuhwa zvese zvese zvinodiwa kuraramisa munhu nehurumende kana kuti nemasangano anobatsira. Kune zvekare zvinhu zvakadai nemiriwo inenge ana chaya iriko yakabva kunana Japan isingade mvura yakawanda, yekuti panorasirwa mvura yekusuka mapureti ukadyarwa ipapo unotoita hunde, vanhu voramba vachitema vachirarama, ende une nutrition yakanaka inorekomendwa. Saka zvinhu zvakadaro madhumeni edu ngaazvidzidze, vanhu vedu vana utsanana ngavazvidzidze, machechi edu ngaazvidzidze, masabhuku azvidzidze, vakurudzirane vachiita mashow ekuragidza kuti vanhu vari kuita zvinhu zvakadaro pamba pogara paine zvinodiwa zvakawanda.
Sekuziva kwenyu maererano nenyaya dzezvechikafu, tingatarisirei mberi uku muZimbabwe?
Tarisira kwedu wawande kuti mamwe dzimwe nyika dzinokwanisa dzichabatsira Zimbabwe mupfumvu yainayo yekushaya zvokudya, vanhu vogorarama, vanhu vofamba zvakanaka.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvechikafu uye vakambotungamirawo sangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Danho rekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus, vanhu vari kukurudzirwa kupfeka zvekudzivirira kana kuti maface mask. Asi mamask aya anoshandiswa sei chaizvo? Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata chiremba Dr. Edgar Munatsi.
Nekuda kwekuti ndiro danho ratorwa nehurumende rekuti vanhu vapfeke mamask, zvinenge zvakakosha kuti mamask aya ange achiwanika, nekuti izvo zvitiri kunzwa kuti dambudziko riripo gurusa nderekuti haasi kuwanika. Asi chimwe chepiri chatinofanira kuti titaure pajekerere ndechekuti tsvagurudzo dzakaitwa ndezvekuti kupfeka maski kana munhu asiri kurwara hapana hapo umbowo kuti inonyanya kushanda zvakanyanya chaizvo. Nekuda kwekuti maski kana munhu achinge apfeka kumeso hakuna kujaira kunge kune zviringe kwakaputirwa, zvichakonzera kuti munhu iyeye agare achibata maski ye achida kuigadzirisa kana ichinge yafamba-famba, kana ichinge yovava, kana kudii, kana kuti akatikitira.
Saka njodzi inozouya papi chaizvo apa chiremba mungatsanangura?
Zvinopa njodzi pakuti coronavirus inogona kupinda nekuda muromo, mumhino nemumaziso. Saka kana munhu achinge ongoramba obata kumeso kwake, zvinopawo njodzi yekuti abate coronavirus. Zvinenge zvakakosha kuti kana vanhu vachinge iriyo danho rehurumende, vanhu vazonzwisisa kuti kana ndichinge ndichipfeka mask handifani kuzoramba ndongobata kumeso, handifani kuramba ndongoigadzirisa nekuti zvinondipa njodzi. Ende zvinenge zvakakoshawo kuti kana uchishandisa mask hatizoregedze zvimwe zvese zvinofanira kuitwa kuti kudzivirira kubata korona, zvakafanana nekugeza maoko kwenguva yakatarwa yekunzi unofanira kugeza maoko kwe 20 seconds zvichienda mberi. Izvozvo zvese zvinenge zvakakosha kuti zvishande pamwe chete.
Tiri kuonawo uwandu hwevanhu vari kurwara nechirwere checoronavirus kuSouth Africa huri kuramba huchikwira, uye nyika iyi ndo ine vanhu vakawandisa muAfrica yose vari kurwara nechirwere ichi. Zvingakonzere matambudziko akaita sei kuZimbabwe?
South Africa ndiyo muvakidzani weZimbabwe mukatarisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji vanoshanda muSouth Africa, vamwe vanoenda kunotengesa vachiita bishi rekuchengeta mhuri dzavo kuZimbabwe. Nekuda kwekuti muSouth Africa vanhu vari kubatwa necoronavirus vari kuramba vachiwanda, zvinoisawo njodzi kuzvizvarwa zveZimbabwe variko kuSouth Africa. Uye kana pakabvumidzwa vanhu kungofamba nje pakati penyika mbiri idzodzi, zvinenge zvoreva kuti dambudziko reSouth Africa rinenge riri dambudziko reZimbabwe pamwepo, nekuda kwekuti tine zvizvarwa zvizhinji zvirimo muSouth Africa. Izvozvo zvitanga tichiona mumapepanhau nekunzwa kunzi kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda vari kutochemera kuti dai takwanisa kudzokera kumisha, nekuti izvozvo havasi kukwanisa kushanda, havachakwanisa kuzviriritira munyika iyi. Zvese izvi zvinogona kuisa Zimbabwe panjodzi.
Ko danho rekumbochengetedza kwemazuva zvizvarwa zveZimbabwe kana vamwewo vashanyi kune dzimwe nzvimbo dzavasingasangane nevanhu kana kuti maisolation centers, munoona zvichibatsira here izvi mukurwisa chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19?
Mubvunzo wekupedzisira, danho rehurumende rekumboti vanenge vabva kunze kwenyika umu vambochengetedzwa munzvimbo dzakasiyana-siyana, muri kuona riri kubatsira here?
Danho rekuti vazvizvarwa zveZimbabwe vanenge vachidzokera kuZimbabwe kubva kune dzimwe nyika vambochengetwa kwemazuva, vachionekwa kuti havana chirwere chekorona here, rinenge rakanaka. Asi danho irori rinoda kuti rinyatsoitwa nemazvo, kunyanya-nyanya kuti pari kunochengetwa vanhu vacho panogarika here, pane mvura yekugeza maoko here, pane pekurara pacho panorarika zvakanaka here. Uyezve vanhu ava vanofanira kuzoti vatestwe nekukasira, kuitira kuti tisaita dambudziko rekuti vanhu vanenge vachibva kunyika dzakasiyana-siyana, pamwe tomboti pane vairi kana mumwe chete vane chirwere, isazoitazve kuti nzvimbo idzodzi dzigozovazve dandaro rekuti chirwere chitekeshere imomo mune vamwe vanga vagara vasina. Idanho rinoda kuitwa nemazvo, kuitira kuti risazoitazve dambudziko iro pachezvaro.
Chiremba Edgar Munatsi vange vari parunare kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Africa Center for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru makumi matanhatu nechimwe 61,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya muAfrica vanoita zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi matatu nemapfumbamwe 2,239. Vapora vachisvika zviuru makumi maviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nemumwe 20,941. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vave kudarika mamiriyoni mana 4 million. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mukronico, vanhukadzi vaviri vemuBulawayo vakaenda kunorapwa kuchipatara mushure mekurohwa nemapurisa kwemaawa mazhinji vachipomerwa mhosva yokutyora mutemo uripo mazuva ano wekusabuda mudzimba. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanhu vatanhatu vakasungwa pamusoro penyaya iyi asi havana kutaura zvakawanda. UZimbabwe.com inotaura pamusoro petsaona iyo yakaitika nezuro kuna vaAmos Chibaya vanomirira mukobha muparamende, avo vaibva kuzvishavane vachienda kugweru. VaChibaya vanonzi vari muchipatara chezvishavane. MuDaily News vaimboye gurukota rinoona nezvemari vatenda diti vanoti mari dzose dziri kupiwa Zimbabwe mukurwisa chirwere checoronavirus zvinofanirwa kuongororwa kuona kuti zviri kushandiswa zvakanaka here. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Takadi vashamarari ve Studio 7. Nemi mose vatereri vanotere ve Studio 7. Ndino kwa sene mfaro. Ndino nzi Andrew Neta ndiri ku Cape Town. Ini ndoda kutaura upanyaya yemurume anotaura zvekuti kana vachida hondo takagadzirira zvombo tinazvo zvirunhu mhando yese. Ko ihurumende rudzi inoziva kugadzirira zvombo chete vanhu vachifa nechirwere checovid vachishaya mishonga. Ko mariyo vadi kuishandisa kuitenga mishonga kana kupa vanhu zvekuvhara pamiromo nemhuno kuti vanhu vararame. Munhu weAntony pfungwa dzekuuraya haana pfungwa haakodzeri kuita mutungamiriri wevanhu nokuti pfungwa dzake chete ndedzekuuraya. Dai zvaibvira akwanisa kuita pfungwa dzekuchengeta kwete kuuraya kwaanotaura. Ndo mashoko andina uchiti kuti dai adzora pfungwa dzake idzodzo ava mutungamiriri ari nani kwete zvekuuraya. Ndatenda zvangu.
Pamusoro ivashamarari veStudio 7. Ndinivo ndiri chizvarwa cheZimbabwe ndinobva pamasvingo apapo. Nokutenda ine basa guru ramunotiitira pakuti budisira mashoko. Asi ndini nhau yendoda kutaura pamusoro pemurume unonzi Charumbira waitaura. Kuti nai varume, mune tsitsi nokurarama kwavanhu here mukati menyika yeZimbabwe? Mwoyo yenyu yakaita sei musingagutsikani kubva 1980 ruzhinji rweZimbabwe rukunonga sose nemuromo. Asi upfumi hwese murungaita zvamunoda nahwo. Nhasi makutaura zvehondo. Hondo munoda kurwa nani? Wamungada kurwisa nani ndiani? Vana vemuZimbabwe chete demaiziva kuti vana muZimbabwe vanhu vakadzikama vasina hondo vane moyo kwawo mamusingaiti zvamuri kuita izvi. Chavanongochemera chete kuti dino tawana mabasa tidyewo tichiguta sezvinoita dzimwe nyika. Zvinhu zvitinakire tisenze mukati menyika yedu. Ndo zvetinongochemera chete mwana weZimbabwe chete izvozvo. Asi kana ukataura unongochitaurwa kuti yava hondo youri kutsvaka. Handizivi kuti munoda kuti vana veZimbabwe vaite zvokudini. Tarira nyika yatiri kana yeSouth Africa iyi. Hauwani chirema mukati mestreet, hauwani kana bofu mukati mestreet, vese vanenge vachihora mari. But imi hamugutsikani, handizivi kuti makaita sei. Chandoda kutaura kuna vachamisa nekuti vachamisa. Zvemashoko aitaura musikano yekuti Simbi inorubwa ichapisa, zvoro kwazvo Simbi inorubwa ichapisa. Taneta ende taneta. Hapana kusiri kufa. Corona chai chaindwa nani pamusoro pevanhu vezanupf nezvanenge vachitiitira chaiko chaiko. Mungataura kuti imiko zvino tiri pakati pekudita gadzisa zvinhu tiri pano pamwe chete. Imi ndobva munogwa muparliamendi kutodzinga vamwe vanhu vanogona kutokupai mazano. Imi ndobva munotodzinga kuti musare moga. Haumbimbi ndoga zvenyu varume imimika. Asi dene maiziva kakuti kudenga kuna mwarika. Demarega kuita kwenyu kwamuri kuita nokuti iko zvinoka tichasvika pakuzotsamwa kuti mutsa zvatatisina kunge taka. Fungidzira kuti tingaita nokuita kwenyu ikoko. Asi muzive kuti nyange pfuti dzeme mutaro kunemune pfuti hamusi mimega pfuti chaiyo nyange mwari vanenge vanayo yakadarika yenyu. Tinoziva kuti Goriati chaiye paakaurawa naDhavhidhi wakanga achizorova dundundu ndoo pamasarira imi varumeni. Asi dene maiziva ka kuti kudenga kuna mwari maidzora mweya yenyu. Ndatenda hangu.
Kune nyaya yekutsviriridza kuchiredzi South, nyaya yekutorerwa kwevanhu, kudzingwa kwevanhu mumaraini mavakagara makore nemakore nemakore. Saka iko zvino hurumende yeZimbabwe yasvika pokuti inoda kudzinga nzvimbo dzinoti idzo Headman Maswamele, Headman Chilonga namasabhu vanokwana gumi vanoda kubudisiwa imomo. Hamene vanoda kuendeswa kupi? Zvanzi izvo kunoda kurimiwa chikafu chemombe. Kune murungu anoda kurima chikafu ichocho anobva kuChina. Saka izvezvi mhuri dzese dzakadai hatichazivi kuti vanoteda kutendesa kupi. Iko zvino takatarisana nechirwere chekorona. Izvezvi vanhu vakatotaurwa kuti kurumidzai kubvisa zvinhu zvenyu zviyo minda. Saka toda kutorerwa. Tokumbirawo kuti mubvunzawo kuhurumende nyaya yekutorwa kwemisha neminda kuchiredzi South nechiredzi East. Tinokumbirisai tibvunzireiwo kuhurumende ikoko kuti nyaya iyi yakafamba sei vagari venzvimbo vazvinzvevo.
Vadi makadi Studio 7. Hinde itwa Steven Kundani. Vacharumbira vanotaura kuti kudiko. Vanotaura kuti chamisa wakadarika marenda. Ko munanga kwachicha ari kutitira. Haana kubvisa mugaba akatsamwa. Chicha ari kuitira bongozozo bongozozo mukati menyika. Hapana kana chiri kumbobudirira ibongozozo chete. ZANPF ngaizvigadzirise. Kuna chamisa hakuna problem. Munozvinetsa vanhu veZANPF. Nokungopindura zvinhu zvamusikakwani. Kupe hatitombomudi. Kupe hapana munhu anotombomuvhotera. Kupe hapana munhu achambomuvhotera. Kupedza nguva yake kupe.
Makadi kuStudio 7 uko. Makadi kuStudio 7. Ndokumbirawo kwazaimo senemufaro mukuru namukoma Blessing, namukoma Danoka Wande, Mose Koko, na Blessing Zulu, tokwa sen varum kuru, dango tango navao, fazer uma buzana chamisa. Singazizi zani chekuti zani yakutotemera chamisa nyora dzekuti achitonga mani. Munhu wose angu vawo MTC. Saka iyo zvavari kuita izvo yazodemba kana kuti vashungurudza vopinda majeri. Ndini Junior ndiri pa Cape Town.
Idzo dzange dziri pfungwa dzenyu vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Muimbi anemukurumbira pasi pose Little Richard uyo akashaya pakupera kwesvondo iri vave nemakore makumi masere nemanomwe ari kurumbidzwa nevaimbi vakuru vakuru avo vanoti vakavabatsira kuti vapinde munyaya dzezvemimhanzi. Little Richard uyo avonekwa semunhu akatanga mimhanzi yerock and roll akashaya mazuva matatu apfuura nechirwere chegomarara. Muimbi anemukurumbira pasi pose Elton John anoti ari mukomana paakangonzwa Little Richard achimba akabva aziva zvaakanga achida kuita noupenyu hwake. Mushakabvu John Lennon uyo aimba nemaBeatles akataura kare kuti vainyatsoterera kana Little Richard achitaura uye vaiongorora maimbiro aiita achikwezva vanhu kuti vaimbe naye. Little Richard akafa ave nemakore makumi masere nemanomwe nechirwere chegomarara remapfupa. Dzimwe dzenziyo dzake dzinosanganisira Long Tall Sally, Lucille, Good Golly Miss Mary nedzimwe. Kanobva kuna Paul Matavire sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Exiles Forum inokumbira hurumende kuti itaure neSouth Africa kuti mapasipoti ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kubva kuSouth Africa asanyorwa rambidzo yekupinda muSouth Africa zvekare kwemakore mashanu. Vanhu muZimbabwe vanokurudzirwa kunzwisisa kuti kupindika kupita mamiriro ekunze kana kuti climate change chinhu chavachagara nacho kwenguva refu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.